Maulana angu ini watinama sawaka rakiza ya tingati boldness uye pragmatism haruku proposa na measures akati wandei uye anugona kuita kuti wamende ngechi bereza wage bill ni wage bill watinama sawaka rakiza akuma 96% which means chungo ana 4% chete ima revenue ispenda school nyazi ma capital ma project nechekuita nezvima asets dhokumendi rehurumende rinonzi zvima asets. Saka maonero angu inini hongu dzakataurwa zvizhinji zvinhu zvakatinakei ko dzine zvichida kuti pazove nesocial dialogue nemaunions zvakaita nyaya dzekuberezwa kwematasi akuiswa kumaallowance nezvimwe zvakadaro.
Takambonzwa rimwe gore vachinamasa vada kutora matanho akafanana naiwawo. Mungaona here rwendo runo pfungwa yavo iyo ichitambirwa neutungamiri kana nemutungamiri wenyika?
Handione pfungwa dzavachinamasa dzichitambirika normally kana pakati pane maelections tinoona maexpenses ehurumende kana wage bill rehurumende rinotokwirisisa zvakanyanyisisa nekuti hurumende inenge kuti wangu wachiwana support rutsigiro isati takati pane maelections. Saka handione zvichibudirira zvekuti magona zvasapirwe kwemakore maviri ari kuuya.
Kune vamwe vane pfungwa dzekuti kana hurumende ichida kuchengetedza mari yadi kudimura huwandu hwemakurukota kubvira kuutungamiri kumapuresidendi, munoti?
Ichocho chokwadi tinobvumira nawo zvakanyanyisisa. I think ndo dzimwe pfungwa dziri kutaurwa. Of course vatinamasa vana kuti ngatidimbure saizi yekabhineti zvavo, but zvinhu zvakakoshesesa. Makatoona kabhineti yedu yakakura, even makaona pariamendi yedu tichienzanisa nesaizi yeikonomi yedu uye tichienzanisa nepopulation yedu. Saka zvine zvisa support kubva kumutungamiri wenyika.